Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikumi 13 2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaive miriri weGlenview South muparamende vachimirira MDC amai Vimbai Tsvangirai Java avakashaya svondo rinwa nemuvhuro kuWest End Clinic muHarare varadzikwa nhasi kumarinda eGlen Forest. Nengo dzeparamende dzinoshanyira jeri rechikurubhi uko dzinonzwa nezvematambudziko akatarisana nevasungwa anosanganisira kushayikwa kwemishonga nechikafu. Zvese inozivisa kuti nekuda kwekusashanda zvakanaka kwegwenya rekuhange yave kuwedzera nguva dzichange chidzimwa magetsi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muri yeZimbabwe yaonekana nevanga vari mumiriri weGlenview muparamende amai Vimbai Tsvangirai Java avakashaya nemuvhuro pavaradzikwa nhatsi kumarinda eGlen Forest muHarare. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Zvuru nezvuru zvevanhu zvaungana panhandare City Sports Center muHarare zvichionekana nemufi mutumbi wake usati waendeswa kunoradzikwa kumarinda eGlen Forest kunze kweguta reHarare. Vashaura kuCity Sports Center mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vati kuparara pamwe nekutetepa kwemigwagwa ndiko kwakakonzera tsaona yakazoita kuti amai Java varasikirwe neupenyu.
Of the seriousness of the challenge we are facing in this country. It's not only a document. Our hopes are too narrow for humanity. Our hopes are too unwavering. Our hopes are not fit for this state of things. You will never hear Europe to quite a headphone. Headphone is a primitive form of accident. Because the roads are too narrow. Cars must face the same direction. When you know that you are not going to be done, we must move. Take a double must forget for that way.
Ataura akamirira mhuri yekwamhundwa kunovekwa kaberekwa amai vaamai Java mushakabvu amai Susan Tsvangirai vaIsaac Mhundwa vati varwadziswa semhuri nekushaika kwaamai Java kuburikidza netsaona yemumugwagwa inove yakauraya sekuru vaamai Java vatafadzwa Mhundwa. Vamhundwa vati chiri kunyanyo varwadza ndechekuti vatafadzwa Mhundwa amai Tsvangirai pamwe naamai Java vose vakaenda kwamufiga nebwe zvichikonzerwa netsaona dzemumigwagwa. Vamhundwa vakurudzira mapato eMDC nezanu PF kuti agare pasi atsvage nzira dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
As you can see, my motion is not allowed to be. Because we don't have to have my own house. I'm going to have to have a question.
Hatina ukwanisa kutaura negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu. Vajoo Bigi Matiza kutinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Asi vaMatiza vakabuda panhepfenyuro yeZBC svondo rapera vachiti hurumende ine urongwa hwekugadzirisa migwagwa mikuru mizhinji yemunyika. Vachamisa vati matambudziko akatarisana nenyika anopera chete kana mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakabvuma kugara patafura navo kuti vazeye nhaurwa dzese dziri kunetsa munyika.
Togadzirisa nyika zvakakaita mangaaeesa zisisai inii ndakahwina imutiti makahwina komukoti yakapedza vakaseri vekomukoti pane vanhu ngatitaura nokuta isu koti kwezvi kuda vakitamirwa vanhu vatomboti chii so vatipedze bokoia.
Zvichakadai mutauriri weparamende vaJacob Mudenda avo vanga varipo parufu urwu vatiwo paramende iri kushushikana zvikuru nekushayika kwaamai Java vachiti munhu aiita basa reparamende nemazvo.
Vaipi vakaimba kuti rufu ndima yenganiso tose tinopinda ikoko. Mwari ngakumborere tose tauya panapa kuti tizoperekedza nimbani. Our smiling power, we shall meet your smiling contribution in parliament. We shall ever remember you.
Vachamisa vatorawo mukana uyu kuti vaudze mutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe kuti vanofanirawo kugara pasi voona kuti kusawirirana kuri pakati pavo kungagadziriswa sei.
Dr. Kupe, once more I salute you. You were my deputy prime minister when I was a minister. You were my vice president when I was your spokesperson organized. That highlight is not broken.
Ataura akamirira mhuri yekwatsvangirai uye vari munenge nawe vaimbova mutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai vaManase Tsvangirai vati kunyange hazvo vabatwa panyama nhete semhuri kufa murau waMwari.
So tinomutenda kuti Mwari tinotora munhu panyika panapa. Taikanekaneyakwana nomanza kuti tinoda sei munhu. Munhu anotorwa nengura. Vanadokta Chivisa vakamhanya mhanya vakaita masiitesmi vachiedza zvifambo zvakanaka. Asi nguva yacho payanga yakatarwa ipata zvakabva zvanosvika patirinhasi kudai so. Ende Mwari vakaita kuti chinhu chikuru chekuti waberekwa ndokubva varanza pfungwa yekuti hauzivi kunoenda rii.
Amai Java vange vabva kusarudzwa semunyori mukuru muboka remadzimai muMDC paCongress yakaitwa kuGweru mwedzi wapera. Vakaita tsaona vachangobuda mumukwekwe vachibva kuBulawayo kumusangano wekugadzirira Congress iyi mutsaona yakauraya sekuru vavo vatafadzwa mhondwa nakanzura wekuGlenview vaPaul Rukanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nengo dzeparamende nasi dzashanyira jeri rechikurubhi muHarare uko dzanzwa nezvematambudziko akatarisana nevasungwa anosanganisira kushayikwa kwemishonga, chikafu pamwe nezvimwe zvavanoda zuva nezuva. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kunhengo dzeparamende kubva kumakomitimana eparamende ashanyira jeri iri achida kuona magariro neutano hwevasungwa, mukuru wemajeri mudunhu reHarare Metropolitan vaAlfred Kapare vati chikurubhi maximum prison ine vasungwa zviuru zviviri nemazana mashanu nevasere 2508 asi iyo ichifanirwa kuve nevasungwa chiru chimwe nemazana matatu nemakumi matanhatu chete 1360. Vati izvi ndizvo zviri kukonzera kushaikwa kwemishonga, chikafu, machira ekufuka hembe nezvimwe. Vatiwo kunyange hazvo jeri iri rine zvipatara harina motokari yekutakurisa varwere kuvaendesa kune zvimwe zvipatara zvakaita Separire Nyatwa General Hospital. Vamwe vasungwa vatsinhira mashoko aya vachiti chikafu chishoma mujeri iri, uye vamwe vavo vanomwa mapiritsi anoda kuti vadye chikafu chakawanda.
Chemishonga yetinomwa mapiritsi nehembe zvokupfeka nepane vakapedzerwa vatova kutosvika kumasevhiri asati aenda kumakoti vamwe ari kuenda kumba.
Mukuru wechipatara chejeri iri Dr. Blessing Doropa vatiwo kunyange hazvo vaine mapiritsi anoderedza ukasha hweHIV neTB, pane mamwe mapiritsi anodiwa nevanhu vane HIV ari kushayikwa muchipatara ichi.
While we appreciate the availability of drug in terms of ARV treatment and TB treatment, we also don't have drug for other ailments.
Kunyangwe hazvo tiine maARV nemushonga weTB, hatina mushonga wezvirwere zvakaita seBP nediabetes. Hatinawo mushonga wezvirwere zvinobata vari paart zvakaita senyumonia nemeningitis.
Dr. Doropa vati chipatara chavo chine vasungwa mazana mashanu negumi nevasere vari kutora maARVs, kwoita makumi maviri nevana vane chirwere cherurindi. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveHIV Senator Morgan Femai veMDC vati kunyange hazvo chipatara chepachikurubhi chiine mapiritsi eHIV, panofanirawo kutorwa matanho ekuderedza kupararira kweHIV mumajeri. Senator Femai vaudza Studio 7 kuti vanotsigira chirongwa chekuti vasungwa vapiwe makondom sezvo pane marehwarehwa yekuti vamwe vavo vanoita zvishungo chani mujeri.
Pane mafiringi unomeka unopenga, mupengo une mafiringi unopesira wabata mumwe uri nezido pamberi pake wobata futi uyo achibata uyo achibata vanobatana vega vega. Saka zvinoda kuti vapuhwe makondoms vachidzidziswa kuti makondomu ava kana vaakurara vanofanira kugara ukanzwa zvakubata pfeka kondomu.
Vangi vakabata chinzvimbo chasachigaro wekomiti inoona nezveutano vaDaniel Molokele vati vasungwa ndevamwe vavanhu vane mukana mukuru wokubatwa neHIV, uye sekomiti vachashanda zvakasimba kuona kuti vasungwa vawaniswa mushonga pamwe nekudzivirirwa kubva kuHIV. Vati nekuda kwaizvozvo vanotsigirawo chirongwa chekuti vasungwa vapiwe makondom.
I think as the health committee we are very clear that in terms of strategies of HIV prevention, condoms are important even kuma inmates. So as health committee of parliament we actually support calls to increase the access to protective yakaita semacondoms.
Vakafanobata chinzvimbo chemukuru weNational AIDS Council vaRaymond Yekeye vaudza Studio 7 kuti vari kushanda neveZimbabwe Prisons and Correctional Services mukuona kuti vasungwa vawana zvese zvavanoda mukudzivirira pamwe nekurapa denda iri.
Tori pakati peimwe ongororo futi yekuti tinyatsonzwisisa kuti HIV iri kuwanikwa sei mumaprisons. Saka izvozvo zvichatibatsira kuti tizive kuti maprograms edu tomagadzirisa sei kuti asvike kumaprisons. Saka tiri kuramba tichishanda neveprisons kuti tizive kuti tinyatsonzwisisa dambudziko remaservices. Tinogona kuti hakuna maservices iwo ariko, togona kuti kune utachiona hwakawandisa nyangiswa pamwe dzimwe nguva munhu anobva neutachiona atobva kunze kwejeri.
Asi mumwe mukuru muZimbabwe Prison Service uye asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti kupa vasungwa makondom kunoonekwa sokukurudzira kuti vaite zvepabonde zvinove zvisingabvumidzwi pamutemo kuti murume arare nemurume kana mukadzi arare nemumwe mukadzi kunyange vari mujeri. Lesotho ndiyo yega musadhek inopa vasungwa makondom asi haibvumidze zvechingo chani, uye vasungwa vanenge vabatwa vachiita izvi vanosungwa zvekare. Zvichakadai vaMolokele vaudza Studio 7 kuti vasungwa havafaniri kugara vakamanikidzana, uye ivo sekomiti yeparamende vachatora matanho ekuti budget reZimbabwe Prisons and Correctional Services riwedzerwe kuti vakwanise kuwedzera mipanda yemajeri pamwe nekuvaka mamwe majeri kuti vasungwa vagare vakasununguka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company yazivisa nhasi kuti ichadzima magetsi kwenguva yakareba kudarika mazuva ose nekuda kwekushomeka kwemagetsi airi kuwana kubva kumagwenya ayo pamwe nekunze kwenyika. Kambani inoti yatora danho iri nekuda kwekusashanda zvakanaka kwemishina yegwenya rekuhange. Ukuo mudhamu rekariba zvinonziwo mvura yadzikira zvave kuita kuti gwenya iri risanyatsoshanda. Vagari vakawanda vari kunyunyuta kuti kambani iyi haisi kutevera nguva dzekudzima magetsi dzayakazivisa kune veruzhinji. Ntungamiri Nkomo Studio 7 abata mutauriri weZimbabwe Electricity Supply Authority kana kuti ZESA vaFullard Gwasira kuti tinzwe zvizhinji.
Stage 3 inoitwa iyo kana kugaya kwatinoita magetsi edu kuziteshi zvemagetsi magwenya edu ari muno ikanga yasvika iyo pa 1,000 or 1,200 megawatts. Noreva iye kuti magetsi anenge atinyanyei kushomeka. Saka magetsi akanga ashomeka saizvozvo tinozenge tichidzima magetsi kubva mangwanani tichibva kuma 5 ai magetsi aizodzokawo munguva dzemanheru zvichitarisira kuma 9 pm. Saka ndakusiyana kweload shedding kwestage 1 nestage 2 pakuti stage 1 inomboita ichidambura nepakati asi stage 2 inobva makuseni zvichisvika kumahoro zvichinge tichisvika kuma nguva dzinosvika kuma 9 okunoko.
Isaka izvi zvinoreva kuti magetsi akushayikwa kwenguva yakareba.
Izvi zvinoreva kuti nhasi vataurira tinomboita mane mamwe mazuva ndeyekuti hunguva hweload shedding hunotadzwa pazuva rerega zvichibva nekuti mishina iri kushanda yakamira sei, yakakura sei nemagetsi atinowana anobva kunze kwenyika kuti akawanda sei. Saka nhasi tine dambudziko rekuti magetsi edu atiri kuwana anobva kunze naatinogaya muno muZimbabwe nemishina yatiri kushandisa akatidereri. Zvichiendawo pakuti nguva yatasvika pano inguva yechando zvinoshandisa mishina inoshandiswa mudzimba dzedu zvakaita semahita nemaair conditioner zvisingasiishandi pane dzimwe nguva zvatanga kushandisiwa zvakati nyanyei. Saka mhandi yedu yatinoreva uwandu hunodiwa nemagetsi nevanhu vatikwirirei kusvika kuma 1,700 megawatts. Saka kukwira ikoko kuri kuitika kuti kunge kuchitaridzika kumakastoma yedu seload shedding.
Saka nzvimbo dzabatwa nefase 2 idzi nhasi ndedzipi?
Nzvimbo dzabatwa nestage 2 dziripo paload shedding stage yedu handigoni kudzidoma nemazita nekuti ndinenge ndichida kutozodoma nyika yese. Asi tine stage leri yatakaburisa inowanikwa pamawebhusaiti yedu kuzttdc kuzesa holding but zvakakodzera ndingoti nzvimbo idzi dzinenge dzakati wandei kana tiri pastage 2 nekuti magetsi anenge akatishomekei.
Vanga vari mutauriri weZESA vaFullard Gwasira vari parunare muHarare nantungamiri Nkomo Studio 7. Vechidiki vebato riri kutonga rezano PF mudunhu remashonaland west vavimbisa kumira nemutungamiri webato ravo uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mukuvharira vari kuronga kuratidzira vachinyunyuta kuti zvinhu zvaoma munyika. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi pamusangano weboka revechidiki sachigaro vechidiki mudunhu remashonaland west ravengai Musengi vanoti vachatsigira vamunangagwa nepose pavanogona uye vakaramba vachigona basa ravo vachavapa mumwe mukana wekutungamira nyika.
So if you say my youth, we are going to defend our president. Chemu zvangu zvaoma sei, voti yedu takati aiwa. Chemu yavo ipaizi yezu. Yapera tikaona vachigona toti tovapa futi dzimwe 5 years kuburikidza neX not nedemo.
Vamusengi vanoti bato reMDC riri kushandiswa nevanhu vavasina kudoma nemazita vachiti kunyange vakaratidzira hapana chinoshanduka pautungamiri huripo. Vachiti kunyange vamunangagwa vakabva MDC hapana chainowana sezvo nhengo yeZANU-PF ndiyo inongotonga.
Kune vamwe vanenge vachida kushandisa kutora mukana wekushandisa MDC kuti magemu avo abudirire. MDC yonzi nemodemonstrator. Ukanzi demonstrator nhasi hazvirevi kuti chero tomboti nekurota kwavaita vachiti tinoda kubvisa vamunangagwa nedhemo. Havabviswi nenzira idzodzo because chero mukademonstrator tomboti vamunangagwa hongu vanzi vabviswa nhasi. MDC hapana chai. Kungoshandikwa uko kuti maita noizi madai but hazvisenze zviya.
Imwe nengo ya vechidiki inoona nezvekuchengetedzwa kwemusangano muboka revechidiki vaSilas Chimbiru vanoti vachabvisa matanda anenge aiswa nevanhu vanenge vachiratidzira pamwe nevanhu vacho.
Mutemo wedu seyouth league kana wapindiwa murodhi uchimacha hako wakanyarara kuti ngavadi asi vakazenge vaita matanda murodhi itenda unobvisa matanda yayo. Nzira yatobvisa nayo matanda ndeyekutika haungabvise danda muridzi waya anga aisa danda aripo, saka tinofanira kuti anosuduruka tomusudurusa tobvisa matanda murodhi kuti bhizinesi redu rigoende.
Vechidiki vezanupf vasungawo chisungo chekuti vachatora motokari dzose dzebato dzakabviswa mufananidzo webato nenhengo dzebato ravo dzavanoti dzave kunyara kufamba nemotokari dzine mucherechedzo wezanupf nokuda kwekuoma kwakaita zvinhu munyika. Panyaya yekubviswa pachigaro kwavamunangagwa nevhoti yemuparamende kana kuti impeachment, vamusengi vanoti havaone izvi zvichiitika kunyange paine nhengo dzeparamende dzakapinda nechitsotsi.
And then issue impeachment hongu iruma yanga ichingotenderera, ndoona sekuti haizvozvo hazvigoni especially edu maMPs toziziva kuti kune vamwe zvavo vakapinda nekuseri kuoffice kwavarugeje vanga vachiripo ezvino zvitana national PC anoziva gwara remusangano, saka ndozati izvo zvimwe zvichagadzirwa through our structures the party.
Asi nhengo yevechidiki yeMDC vawaiti nhengu vanoti havachisidzirwe nemapanga emashanga vachiti vachaenderera mberi nekuratidzira sezvo vari kuda kununura munhu wese kusanganisira nhengo dzezanupf.
Kusetwa zvakanaka zvinoti fanira zvakanaka kusetwa zvakanaka isu vamwe masizezimamasizechinisida zvakanaka bhatimanje zvakanaka zvachina ndofanira kuwanikwa nemunhu wese asifanira kunzi egroup of people ndofanira kuzvana kana kuti vakaenda kuhondo chete ndofanira kuwana ivo ndovasitoda kuti zvivebhuka vezanupf pacho ndoparonise vakazvioni kuti pamatunda akaita nyika ivo ndovatorambidza kuti zvinge zvitonaka kuchema kwese kuti vanhu vacho vadhemosi vanotoona kuti isu vanotokwanisa kuti nyika ite bhuka.
Vechidiki vezanupf vativo vanofara nekupiwa chigaro chekurongwa kwemisangano mubato ravo kwakaitwa vaVictor Matemadanda navamunangagwa. Vamusengi vakurudzira vechidiki kuti vasanyare nemusangano wezanupf nekudaro vanofanirwa kupfeka nhumbi dzebato ravo nguva dzose. Vanoti vataura izvi nekuda kwekuti nhengo dzevechidiki dzapinda mumusangano wanhasi dzakawanda dzanga dzisina kupfeka nhumbi dzebato. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Ata Chigoriwa.
Mamiriro akaita zvino munyika munyaya dzezveupfumi pamwewo nenyaya dzezvematongerwo enyika anonzi nevakawanda ave kuda kuti munyika muitwe nhaurirano dzakasimba dzinosanganisira vatungamiri vemapato makuru anoti rezanupf vaEmerson Mnangagwa nereMDC vaNelson Chamisa. Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri wezanupf vaMnangagwa vagara vachiti vakazvipira kuita nhaurirano navachamisa, uko vachamisa vachitaurawo zvimwe chetezvo asi pasina ari kutsukunyika kuenda kune mumwe. Mukutarisa nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Governance vaFarai Maguhu pamwe navagadzira chirumhanzu vakarerekera kubato rezanupf. Tatanga nekubvunza vaMaguhu kuti vanoti kudii nenyaya yekuti munyika muitwe nhaurirano.
Nhaurirano chinhu chakanaka zvikuru, ndozvinofanira kugara zvichiitika munyika. Vanhu vanofanira kuti vaita sarudzo poitwa hurukuro dzekuti vanhu vashande pamwe chete, bato riri kutonga nebato rinopikisa. Asi nyaya yeikonomi hainei nenhaurirano. Kana vamunangagwa vakawirirana navachamisa, izvozvo zvega hazvisi kuzogadzirisa matambudziko ari muikonomi. Dambudziko riri muikonomi yeZimbabwe huori corruption. Corruption vamunangagwa vanogona kuimisa vega pasina chamisa. Number two, pane yatingati indiscipline, kuita angoita zvaada. Reserve Bank of Zimbabwe iti Reserve Bank of ZANUPF harisi bhanga renyika rekuti vanhu vanongoenda vachinotora mari pavadira, vachinotsvaka ndege, vanhu vari kutenga mota dzinoita 210,000 US dollars. Vagari vemuno vachinzurunenge haina mari. Saka vakasagadzirisa nyaya yedisipline yekuti haungonotora mari pavadira. Mari haimeri pamuti, inoshandirwa. Chero vamunangagwa vakaita hurumende yemubatanidzwa navachamisa hapana chiri kuzogadzirisa matambudziko ari kusangana nevanhu muzimbabwe
vachiri manzu maonero enyu
ipapo ndoda kuwirana navamaguhu panyaya yecorruption asi ndofunga iye zvino zvava pachena kuti vamunangagwa vari kuda kudhila nenyaya yecorruption iyoyo commission yeanticorruption yavapo zvinotora nguva kuti zvinhu zvakaita saizvizvinhu zvehurumende kuti pava nemacommittees akaita semacommissions yavo iye zvino tinoonazve pane bhiri rinoda kubuda iri rokunzi ngatione kuti zvinhu zvaunazvo wakambozviwana kupi chinda kupi saka president vamunangagwa iye zvino vakaita zvinhu zviviri zvinoda kudhila nenyaya yecorruption kana pava nomutemo mutemo uchazova tiko zimbotikari rako iri wakariwana kupi rinodhura rakadai iona makore 24 imbotiudza kwaunoshanda mari iyi wakaiwana kupi kana iri yezvikwambu ndopa uchataura kuti aiwa mari ndakaiwana kuzvikwambu
asi vamaguhu iko kutaurirana pakati pevatungamiri vemapato vaviri ava hakuunzewo here chivimbo chiri kudiwawo nenyika kuti vanhu vekunze vange vachipinzawo mari muzimbabwe
ndingati dambudziko redu harisi rekuti hatina mainvestors dambudziko redu nderekuti mainvestors ari munyika munomu makoronera tine more than 800 mamines muzimbabwe iko zvinoizvi vari kuchera vachibuditsa maminerals edu throughout all the borders dziri muzimbabwe nyamapanda Bate Bridge Mutare vari kubuditsa zvinhu maminerals achienda hakuna mineral inotengeswa neRTGS maminerals anotengeswa neforex asi unouya wotarisa the banking sector in Zimbabwe haina mari zvoreva kuti kutengesa kwatiri kuita maminerals there's something wrong pane vanhu vari kubhenefita nezvinhu zvinofanira kunge zvichienda kunyika saka dambudziko harisi shortage remainvestors ba dambudziko nderekuti hurumende yavamunangagwa inofanira kugadzirisa huori vopa mutongo kumakambani ari kuita mabasa eukoronera akadaro
vachiri umhanzi
zvinogona ndo vavariro yanga ina president munangagwa kuti onai isusu sevana vezimbabwe ngatisii musoro pamwe chete ndokuti nyika yedu ibudirire asika izvi zvinozikamwa pasi rose nomuno muzimbabwe kuti MEC inotungamirirwa navachamisa vanoti ivo inini ndini ndakahwina saka mhuka haigoni kuvhiwa kunze inini kana ndaita president
havanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanupf vagadzira chirumhanzu vari parunare muHarare manzwo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano recenter for natural governance vafarai maguhu Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nezvekushaya pamwe nekuradzikwa kwemiriri weGlenview South muparamende avanga vari munyori muboka remadzimai mubato reMDC amai vimbai tsvangirai java kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Zvirongwa yedu yapera regai tibotarisa musoro yenhau dzanhasi vaive mumiriri weGlenview South mudare reparamende vachimirira MDC amai vimbai tsvangirai java avakashaya svondo rino kuWest End Clinic vanoradzikwa kumarinda eGlen Forest nhengo dzedare reparamende dzinoshanyira jeri rekuchikurubhi muHarare uko dzinonzwa nezvematambudziko akatarisana nevasungwa anosanganisira kushayikwa kwemishonga chikafu pamwe nezvimwe zvavanoda zesa inozivisa kuti nekuda kwekusashanda zvakanaka kwegwenya rekuhwange yave kuwedzera nguva dzichange isidzimwe magetsi tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana mangwanani anokuonekana nemufaro ndini wenyu jonga kandemire ndiri muWashington DC ndekusiyamina ntungamiri nkomo
Soku izika disenda bagu VO.